Very good evening, Zimbabwe. Welcome to Studio 7 Live Talk. We are coming to you from the Voice of America in Washington. It's a Friday, July the 31st, 2020. I am Tungamili Nkoma.
And I'm Marvelous Mhlanganya. We are broadcasting from the Zimbabwe Embassy in Washington, D.C., where we're expecting protesters to come in solidarity with the protest that was scheduled to happen at home in Zimbabwe today, signaling there, they say that, you know, the grievance is towards the way that things are being run by the government in Tunga.
And in Zimbabwe, while a few people indeed took to the streets, many stayed home as police and soldiers maintained a heavy presence on the roads leading to towns and cities. Some were even arrested. We will be talking to those who participated and representatives of different political parties. That's what we are up to tonight. However, before we dive deeper into that, here is a quick update of the coronavirus situation in Zimbabwe as of last night. 12 people were reported dead by the health ministry yesterday, increasing the death toll to 53. Positive cases also increased by 213 to 3,092. Meanwhile, Zimbabwe National Army spokesperson Colonel Overson Mugwisi died this morning from suspected coronavirus. While the army did not reveal the cause of his death, the website newzimbabwe.com is quoting an anonymous family source as saying the colonel succumbed to the pandemic. And Agriculture Minister Perence Shiri, who also died from coronavirus on Wednesday, was buried at the National Heroes Acre today. Back to you, Marv.
Yes, sir. As you can see in Tunga, I'm dressed to the key here in my mask because I'm covering the protest live in at the embassy in Washington, D.C. But here at the embassy as well, the flag is flying at half mast, I guess, you know, in honor of the death, as you said, of Perence Shiri, who was buried, as you said, today in Harare, where the president, in a statement on ZBC, said that he had also succumbed to COVID-19. So COVID-19, people are now, I think, you know, beginning to see that the disease has no boundary as to who you are or where you are. So as we go along in Tunga, as the people come here to protest, I will be giving you a live report of what's going on here. But they say they'll be coming in the next half an hour. So I'll keep myself occupied talking to you right here. I don't know, what do the figures look like globally in Tunga?
Before we go to the global figures, Marv, let me just welcome our viewers and listeners in our native tongue. Lingaba lichona njani emakhaya zihlobo esithandekayo. Lilalele umsakazo we Studio 7 njalo sikuhlelo lwe Live Talk. Lamhlanje sikhuluma ngokutshengisela obekuqoqwe ngabantu abayinhlanganiso esijiyeneyo lozulu nje jikelele besola abathi imisebenzi yenkohlakalo enziwa nguhulumende weZANU-PF. Sibone emadolobheni amakhulu lasemadolobheni amancane bekungela bantu emadolobheni. Abantu abaningi bazihlalele ezindlini zabo, ikakhulu abaningi bathi bebesesaba amapolisa lamasotsha ngoba ebegcwele ndawana yonke, emile la kuma roadblocks, kuma checkpoints emigwaqweni engena emadolobheni ephendukisa abantu ukuthi hambani lehlala ezindlini. Yilo-ke udaba esingalo lamhlanje, siza kuzwa-ke kulabo abaqoqe ukutshengisela lokhu. Lizakhumbula ukuthi the main figure owayekhokhela umkhankaso lo ngumkhokheli we-Transform Zimbabwe, umnumzana Jacob Ngari Vume. Kodwa wasuka wabotshwa ndawonye lentatheli zindaba umnumzana Hopewell Chingono. Sikhuluma nje bavalelwe esitokisini. Siza kuzwake njengokutsho kwami kwabachiyeneyo ukuthi babona ngani kungani abantu abaningi bengaphathekanga kumbe bonabo abathi baphathekile siza kuzwake ukuthi kungani besithi kule nkohlakalo kuhulumende. Lamhlanje nxa sesikhangela umkhuhlane we-coronavirus just ukuthi siliphe a quick update. Sibone izolo ugatsha lwezempilakahle lusithi kulabantu abangu-12 ababulawe yilo mkhuhlane kunsukwana ezedluleyo okukhuphule inani lasebebulewe yilo mkhuhlane laya ku-53. Abatholakale belo mkhuhlane lo izolo bona bangu-213 okukhuphule inani lasebelo mkhuhlane lo kumbe lasebebanjwe lo mkhuhlane eZimbabwe laya ku-3092. Kolunye udaba oluphathelane lalo mkhuhlane lamhlanje kubhubhe isikhulumeli sebutho uColonel Overson Mukwisi kunakanelwa ukuthi ubulawe yi-coronavirus. Lanxa nje ibutho lingasatshongi ukuthi udliwe yini kumbiko walo, inkundla yeNewsZimbabwe.com ibika ukuthi ikhulumele sihlobo sikaColonel Mukwisi saveza ukuthi ngempela ubulawe yilo mkhuhlane. Kolunye njalo udaba obe ngumphathi ntambo ogatsha lukahulumende olubona ngezokulima umnumzana Perence Shiri yena obhubhe ngolwesithathu ebulawa yi-coronavirus laye ungcwatshiwe lamhlanje e-National Heroes Acre. Mavindinoziwa ukuthi unoda kupinda mururimi rwamaiti sati taura maglobal figures.
Sekutaura kwandiri kuita parizvino takamirira kuti pawanikwepo pachitangwa kuratidzira kwezvizvarwa zvezimbabwe zviri muno muwashington dc zvavari kuti ivo vari kuda kuratidzira vakabatana nekuratidzira kwanga kwakarongwa tingati isusu munyika umo taona nhasi vazhinji vatadza kubuda mudzimba vachinzi ivo vanga vachirambidzwa nemapurisa nemasoja kuti vapinde maguta akasiyana-siyana. Sekutaura kwatiri kuita tiri kutarisa zvakare dambudziko recovid-19 kana kuti coronavirus. Sekuona kwamuri kuita ndakatopfekawo masiki yangu uyezve ndiri pamuzinda wezimbabwe muri kuona kumashure kwangu uko kune flag yezimbabwe yatiri kutoona pari zvino iri kuwanikwa iyo ichibhururuka kana kuti iri kuflyiwa pahalf mast. Ndinotarira kuti vari kuremekedza kushayika kwakaita iko vaperenshiri vataona vachivigwa nhasi uyezve tiri kunzwa kuti vakashaya ivo nechirwere checovid-19. Uyezve tichinzwa sekutaura kwaita ntunga kuti pane vamwe zvakare vawanikwa vachishaya muzuva ranhasi mhuri yavo vachiti ivo vashaya zvakare nechirwere icho checovid-19. Saka ndo zvimwe zvatitange tiri kupakura ipo pano tichitarisa kuti denda iri recovid-19 rawanikwa richiuraya vanhu munyika vanosvika 53. Uyezve tiri kuenderera mberi tichingokuratidza iwo zviri kuitika munzvimbo dzakasiyana-siyana. Tinoona muBritain pazuva ranhasi zvizvarwa zvezimbabwe zvabuda zvichiratidza kusafara kwazvo pamusoro pemafambisirwo ari kuitwa zvinhu munyika. Mutsunga.
Ongomave, and now going globally with coronavirus, we have 17.5 million cases and 678,591 deaths. And on the brighter side, we have 11 million people who have since recovered from coronavirus globally. And we have tonight our first guest, and that's Mr. Tawanda Drakora of the MDC Alliance here in North America. Mr. Drakora, good evening and welcome.
Makadi Iwakuru, thank you very much for having me here, and thank you for the great work that you are doing as VOA.
Thank you so much. We appreciate. I know your party was not in the organization of these protests, but you were encouraging people to participate. However, we saw many people staying home today in what the government is characterizing as a big flop. What say you?
Of course, let me say I agree with you. Yes, we as MDC, we did not call out for this demonstration. But as President Nelson Chamisa said, we work with progressive forces, all progressive forces in Zimbabwe. And we announced that we were going to be part of this demonstration. And I can tell you that we are still very part of these demonstrations. It's unfortunate that people, the government is saying it's a flop when these protests managed to get the whole country closed or shut down. They are shut down now because of these protests. So in a way, it is a success. But again, I also want to tell them that we never said it was going to be a one-day event. This is a process. And I can tell you there is still a lot more to come than the government expects. And the people on the ground, the comrades that I've been talking to, they are geared up, they are ready, they are fired up, and they are so determined to see this through.
And your party spokesperson, Fazai Maere, the last time we heard she had been arrested together with a few other individuals. Also, we heard that lawyer Obey Shava had been arrested while going to the police station. Achifamba ne clients ake wana Joanna Mamombe. What's the status of Fazai Maere so far, if you know?
What I know is she has been arrested, and I also know that the MDC trio were called to come for court, summoned to come for court a day ago without their lawyer and even themselves being given enough time to prepare. But nevertheless, as law-abiding as we are as MDC, these people, the three, went to court. Even though the government had called for a national shutdown, no one was supposed to get into town, but they saw it fit to call for court on that particular day. So on their way from court, our three ladies were summoned or met with very ruthless and rude soldiers that were demanding that their lawyer Obey come out of the car, and they were even labeling the lawyer's car an MDC car. Yet the lawyer is not even an MDC member. He's not even affiliated with the MDC member. They harassed him, and they ended up harassing our leader, Youth Vice Chairperson Cecilia Chembiri. They tore apart here ye blouse, va barura blouse rake, akasara mazamu yese atopachena. Ndo masoja enyika anofanira kunge achidzivirira vanhu. Auya akanetsana na Joanna Mamombe MP, vakabvunzwa kuti ko muri kutisungirei, muri kutinetserei, imrimi hurumende iri yatiti tiuye. Makutibvunzwa kuti tiri kufambirei nepano, taudzwa kunzi tifambe nepano, tichibuda pano, tichienda kumapurisa. Vanga vakuenda kumapurisa kunoripota. Vabva kukoti nokuti mutemo wavo wakapiwa nebell unovaita kuti vafanirwe kuenda kuHarare Central every day vachinoripota ikoko. Saka ndokwavanga vakuenda, vobva vabatwa vachienda ikoko kunoripota kumapurisa. Kana vanhu vakateerera zvinhuwo here izvozvo, hunhuwo here uyuhwohwo huri kuitwa nemasoja edu? Izvozvi hatisiziva kuti status ya Cecilia Chembiri yakamira sei, nokuti vamwe tuwa vanzi endai, iwewe Cecilia uri kuita nharo. Saka chisara pano, asi kutaura kwandanga ndaita, anga atobvarurwa hembe dzekupfeka dzepamusoro, atosara akashama. Ende zvaitwa pamberi pevanhu, masoja, mapurisa vanga varipo, uye ndovanga vachitoita izvozvo.
We do have an update on Chembiri and others. Tabani Mpofu wrote here on Advocate Tabani Mpofu wrote on Twitter that, and I quote, "I witnessed the soldier physically assault and molest Cecilia Chembiri. Justice must take its course. I'm prepared to take the witness stand and recount before a court of law the gory details as I witnessed them. Violence against women has no place in a free society. That's advocate Thabani Mpofu there, vachitaura kuti vaona muzvare Cecilia Chimbiri vachirohwa vachivharurirwa mpatya nemusoja. And the Zimbabwe Lawyers for Human Rights is also saying here on Twitter, the police have refused to record the complaint of assault that Cecilia Chimbiri suffered at the hands of a soldier. Zimbabwe Lawyers for Human Rights will pursue the case until it's fully investigated. Iyaqhubeka lapha inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights la yafakaza ukuthi uCecilia Chimbiri uchayiwe lisotsha lamdabulela. Then on isikhulumeli sebandla le MDC Alliance advocate Fadzai Mahere labanye abagoqela uSimon Drari, Tinashe Murapata, Nyasha Musendu, Jose Loz, Jessica Duri, and Tinotenda Musuwe Hanzi, they were arrested in Mount Pleasant and are currently detained at Law and Order. They've been charged with participating in a gathering, Section 37 of Criminal Code. That's the Zimbabwe Lawyers for Human Rights. The Isangano Zimbabwe Lawyers for Human Rights, Rema Gweta, Richi Tarawuti Wongo, Mtauriri, MDC Alliance, Advocate Fadzai Mahere, Nevamwe Vanosanganisira, Nonzi Simon Drari, Tinashe Murapata, Nyasha Musendu, Jose Loz, Jessica Drari, and Tinotenda Moshe, Anzi Vasungwa Vesi vari ku Mount Pleasant ku Law and Order. Anzi va chikora mtemo nekusangana vasina kukumbira mvumo, and they are being represented by lawyer Chris Mike. Before I come to you, Mav, ndimboenda kungiranduku ngesiye
engi. I can't hear you now. Okay. If you can hear me.
Siyakuzwa.
I was hearing you, but I can't hear you now.
We are having problems there with our correspondent Ezra Chifaswanda in England, but we will try and sort out that audio. Kodwa obekhuluma lapho ukuthi kulabantu abedlula ikhulu abatshengiseleyo esigodlweni someli weZimbabwe khona le-England besola ukuhlukuluzwa kwentatheli zindaba le corruption eyenzakalayo. Ake sizwe futhi u-Ezra mhlawumbe sesizwa. Ususizwa Chisi?
Uyangizwa bashi?
Ye, sengikuzwa, khuluma, kwenzakalani? Yeah, we have a problem there. I would like to apologize for that, Zimbabwe. Kahle ngilethe omunye wami. Uma vela simhlanganyawela osesigodlweni seZimbabwe ngapha eMelika. Mav.
Aiwa, enda andiri kumunzwa zvangu Ezra anga ari kuedza kutaura zvanga zviri kuitika kuBritain. Asi iko kuno kuWashington DC pari zvino tiri takamirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutarisira kunge zviri pano pakuratidzira. Vachitaura ivo kuti vari kubatana nevari kuZimbabwe mukuratidzira kuti havasi kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvino munyika. Saka pari zvino ndo pandiri, uyezve muri kuona paembassy hapana munhu aripo. Ndamboedza kuti ndione kuti ndingawana here watingabvunza kuti zvakamira sei, uyezve kuti vanoona sei mafungiro avo ezviri kuitika munyika pari zvino. Tichibvunzwa zvakare kuti sei tiri kuona mureza weZimbabwe wakaiswa iwo pahalf mast. Handina kukwanisa kuti ndiwane wekubvunza, asi ndo zviri kuitika iko kuno. Uyezve ndingada kubvunza vatawanda dzvokora kuti ndanzwa zvakare vachitaura kuti pane vamwe vatsigiri vavo vekubulawayo vakawanikwa vachipambwa. Zvamira sei pari zvino?
Yes, ndiri kunzwa kurwadziwa kukuru. Tine mukomana anonzi Tawanda Mucheyiwa, naye about 23 years of age, angari student of journalism, student of journalism pa Midland State of State University, angari mubruwayo achifamba ne makazi dzake anamududuz Matutu. I think he's a journalist, well-known journalist. Akato gara mu motokari. Pangaru motokari imomo, manga mina chair lady, Wedwe MDC Alliance, Amai Tendai Masocha. Pakana wakamira ipapo, paka vapango ya muno, angaka pata puti. Akatara kuti, njue tawanda, dobo wato vura mado. Pazanga chitawa kwa namai Masocha, anzi zanga chitete kase zirimu movie. Paka vapango donza tawanda, vamo watu vaunga nira motikari yake, panga paine vano, anopura more than 10. Vese wangu waka bata mapistols. Asa wangu wasina kupeka zema purisa, kama zema soja. Pa, tawanda pa akada kunesa na naro mwacha kapurisa kada. Kisara uti tiliwa shandiwe urumende, tato kusunga. Doba watora tawanda doba wa mkanda, mmotikari ye Ford Ranger, ye white. Mai masoja, chia ledu wedu, wachipa wakandu wa mmotikari imwe. Nevamwe ya mazaa, za matutu. Tepawaisi kwa mneimu motikari. Vada speed that ziri natu imechena ni koko, imechena ni koko uko. Movie style. Apo waida vamunu wawai traga, muni ina wedu tawanda mchehiwa. Anamai masocha waka endes kwa kublawayo central. Uitawanda ana kuenda kublawayo central. Na nas atisikuzi ya kutari kupi. Mai masocha waka enda kublawayo central. Waka biskwa ikumu waka puritu kwa mblawayo central chinzi chenda ikumba. Vashungo kuda mblawaye central. Vashipa watoro wafutu waka mira padore mapurisa. Vashipa waisho mnemwe mota. Vakano rowa, vakano zindikitwa. Izo zinakanchitaura nao vachichema vachiriza mere. Havasu kukona kana nekudi. Tato zofone rama doctors, the CSU, vakutanga kuto wapatira, nima lawyers as well. Asita wanda mchehiwa asku zikano kunzi alikupi parizino. Akatoro wane zuro kuma 8 a.m. na nas asata wanikwa apana arikuziya kuti arikupi ma lawyers ataka conductor lawyers for human rights atozonyora atozeta inonzi habeas corpus yekuti munhu kana asina kunga wanikwa panguva yakatarwa nemutemo wenyika mapurisa akutarisirwa kuti achitiudza kuti munhu iye arikupi nekuti akatorwa nema purisa ehurumende. Saka ndopa tave iko zvino. Saka tawanda mchehiwa vanhu ngatirambei tichitaura nezvake. Asi mwana anozikanwa sekuzikanwa kunoita vamwana vari mupolitics. Mwana mudiki angotorwa. Zvekuti izvozvo vanhu havasi kuziva kuti ndiani ati kutaura nezvaye. Tiri kutyira kuti anogona kutopondwa. Otongotsakatika. Kana vanhu veZimbabwe tikaramba takanyarara. Ngatitaurei nyaya yatawanda mchehiwa.
Thank you there, Mr. Tawanda Dzokora. Aba sanda kusi Thomas ngomsakazo we Studio 7 njalo sikuhlelo lwe Live Talk. Lapho esikhangela khona ukutshengisela okwenzakale elizweni lamhlanje. Abantu abanengi basalele ezindlini njalo nxa sikhuluma labo. Abanye bathi bebesesaba amapolisa lamasotsha ngoba ebegcwele ndawana yonke. Ulimzwile lapha ubaba uTawanda Dzokora isiphathamandla seMDC Alliance ukhuluma ngokunyamalala kumbe ukuthunjwa kwelunga labo uTawanda Mutshehiwa. Udaba lukamtshehiwa luqale kanje. Abanengi ngelethemba liyamazi umnumzana Mtuduzi Matutu intatheli izindaba elodumo njalo nguye umhleli wenkundla ethula izindaba ebulenjini izimlife.com. Amapolisa aqekeze endlini yakhe kobulawayo izolo esithi ayamdinga ngoba utshotshozela abantu ukuthi batshengisele ngodlakela. Kanti njalo besithi ugcine ezinye izinto ezingasetshenziswa ukugenqula uhulumende. Ngenhlanhla bathole uMathuthu umduduzi engekho kodwa basebethatha udadewabo. batata njalo ilabo labazukulu bakhe okazini bakhe ababili uAdventi Matutu lo Tawanda Mochehiwa utate wabo waphana wakhululwa kanti uAdventi Matutu yena umiswe emthethwandaba lamhlanje representwa ligqweta uNqobani Sithole bamethe seyicala lokutshotshozela uDlakela njalo bamkhulula nge-free bail ungangokuthi akula mali ayibhatalileyo e-bail ukuthi ukuze aphume kodwa omunye njalo ukhazini kamduduzi uTawanda Mochehiwa okhulunywa ngujokora lapha uthethwe la izolo kodwa akabonakali lanamhlanje ukuthi ungaphi njalo abantu be-MDC labemuliyakha bakomatutu sebesesaba ukuthi bakhona abantu asebeke bathunjwa banyamalala ngakho kabakwazi ukuthi kwenzakalani kumuchehiwa yilo ke udaba esingalo namhlanje siqhubeka sikhangela obekusenzakala namhlanje ngitshilo ngathi ngilomunye wami uMavela Simhlanganya huye okhonapha esigodlweni seZimbabwe khonapha eWashington DC sizazama ukuthi sikhulume labezanu PF owahle wangena isiphathamandla sezanu PF lapha eNgilandi umnumzana Mavaza, Masimba Mavaza, that's Dr. Masimba Mavaza, but before I bring him in, Mav, over to you.
Tinotenda kune avo vari kutiona pari zvino tiri kutepfenyura ini Marvelous Mhlanganya uye ndiri kumuzinda weZimbabwe uri muWashington DC umo sekutaura kwandaita pari kutarisirwa kunge paine zvizvarwa zveZimbabwe vari kuti ivo vari kubatana nevamwe vatadza kunge kune avo vatadza kubuda kuti vaende kunoratidzira vari kuti ivo vachange vari pano vachitaurawo nyunyuto dzavo pamusoro pezviri kuitika munyika yeZimbabwe taona zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuEngland sekutaura kwanga kuri kuita Ezra Chisa Sibanda uyezve kuSouth Africa kuPretoria nekuCape Town vamwe vawanikwa ivo vachiratidzira kusafara kwavo uyezve Ntunga ndawana mukana wokubvunza ivo Dr. Mavaza kuti vanga vari kuona sei kuratidzira kuri kuita vanhu ava pari zvino saka ndichange ndiri kuverenga zvavanyora pa WhatsApp kuti vati chii kuti tinzwe divi rezvano PF
vatopinda mavhi vatopinda munanga
pakanaka nekuti tiri vanhu vanotema tisina kwatakarerekera saka ndokupa mukana wekuti uende timbonzwawo zviri kubva kune vamwe asi pari zvino kuno kuWashington DC sekuona kwamuri kuita kuseri kwangu uko ndopamuzinda weWashington DC tiri kuona flag yeZimbabwe iyo asi hapana varipo vari kushanda pari zvino magonhi akakiwa magedhi akakiwa saka pari zvino ndo zviri kuitika iko kuno takamirira kunzwa kuti vachauya kuzoratidzira vanenge vachitaura kuti nyunyuto dzavo ndedzei
saka Frank ndiri kuratidzira kamureza uri kuratidzira vedzapa
pari zvino mureza ndo uri kuratidzira pari zvino asi pane vamwe vasvika vamwe sista varipo asi tivati timbomirira vari kuronga musangano uyu wanhasi kuti titaure navo over to you.
Okay, thanks Mav. Limzileke lapho uMavelasi usesikodlweni seZimbabwe khona pa eMelika. Singakakhulumi lo baba uMavaza uDokotela Masimba Mavaza si liphe i-update ngabantu ababothiweyo lamhlanje. Bagoqela esikhulumeli seMDC Alliance uAdvocate Fazai Maere. Labanye kulomunye othiwa nguSimon Drari Inache Murapatsa Nyasha Musendu Jose Lotsa Jessica Drari lo Tinotenda Muswe ngokutsho kweZimbabwe Lawyers for Human Rights vavotshelwe eMount Pleasant eHarare njalo sikhuluma nje bavalelwe kulaw and order section khona le eHarare betheswa icala elogu uhlangana bengelamvumo yamapolisa sibone njalo kusibale sehlakalo iZimbabwe Lawyers for Human Rights elabe MDC bathi uSisilia Chimbiri olilunga le MDC Alliance uchayiwe ngelinye isotsha ku roadblock lamdabulela impahla phezulu wasala engaqokanga. Iqwetha likababujamisa uThabani Mpofu layo ukufakazela ukuthi hayi uzimisele ukutestifya ukufakaza enkantolo ngesehlakalo lesi ngoba uzibonele ngawakhe. Babotshiwe ke ngesikhathi bezama ukuthi baye emapoliseni abelo Johanna Mamombe ukuthi baye reporta as part of ama reporting conditions abo ngoba liyakwazi ukuthi abaningi liyakwazi ukuthi babotshwa abathathu laba. So babotshiwe ke abathathu laba legqweta labo uObey Shaba kodwa ngokutsho kweZimbabwe Lawyers for Human Rights basuke bakhulu ulwa besides yena uChimbiri nguye olokhu evalelwe. Now to Dr. Masimba Mabaza ve ZANU PF kungirandi makadiwa Mabaza
tino baba makadini
aiwa tino fara edu kwazi ma uranyika ka that's why vanhu vanga vachiratidzira nasi kunzimbo dzakasiyana siyana
chekutanga ndechekuti vanhu muZimbabwe havana kuratidzira kunze kwevairoro kana kuti vatatu vanhu vaterera vakagara mudzimba nekuti vaona kuti hazvina musoro zviri kunzi zvizoratidzira zvachona. Asi tiri kuona kuti kune vazhinji vanga vari kuratidzira kunyika dzisiri muZimbabwe vachiratidzira kumaofisi evamiriri veZimbabwe kuno kuEngland nedzimwe nyika dzakati siyanei-siyanei. Chekutanga ndechekuti ko kana muchida kuratidzira kuZimbabwe muri vana veZimbabwe endai kuZimbabwe munoratidzira. Ko kuratidzira munyika yevatorwa ndokuti muchii? Saka zvinotiratidza kuti chinangwa chekuratidzira hachisi chekuti Zimbabwe ibatsirike asi ndechekuti dzimwe nyika dzione kunge Zimbabwe isina kunaka nekuda kwevanhu vakuratidzira vari kuda kungozviitira iye inonzi pachirungu publicity kuda kungoti mai maita musikanzwa pane vaenzi nekuti kana dai panga pane dambudziko rinoda kuti rigadziriswe munyika tainoratidzira kumusha uyezve kumusha kwacho mukada kuti muongorore vanhu vari kukurudzira kuti ngahande tinoratidzira vaikurudzira vakahwanda vari musango ana Job Scala vari musango vasiri pachena asi vari kuudza vanhu kuti endai mumugwagwa muratidzirei ndakahwanda musango. Saka uri kusambidzira vamwe ivo hwanda nemhaka yei endaka nevanhu murodhi machi mugoratidzira. Tagara takataura kare kuti kuratidzira uku dai hakusi kurambidzwa asi tiri kuti tiri munguva yehondo nechirwere chedzihwamupengo chinonzi COVID. Hatikwanise kuti vanhu vapinde mumugwagwa vasingatedzere iya inonzi social distance nekuti vakabatwa nechirwere ichi zvipatara zvedu hazvikwanise kuvarapa kana kuvachengeta vachipona vega nekuti hakuna nyika yati yawana mushonga wekurapa chirwere ichi. Saka nekudaro imvonga mupopoto yakonzerwa nevanhu vakangonanga kukonzera nyongano munyika yedu yeZimbabwe. Saka it's not a good thing zviri kuitwa nevanhu zvekuda kungoti nyika dzese dzifunge kuti Zimbabwe ine zhowezhowe iyo isina. Kurugori kuda kungoti kungoswaradza kwenhunzvatunzva dzakatadza kubudirira pasarudzo. Zimbabwe ine mutemo wayo inonzi constitution. Constitution yeZimbabwe inotaura kuti hurumende inobviswa sei zviri pamutemo. Munoibvisa nekuivhotera kunze zviri pamutemo. Mavhoti kana maelections ariko muna 2023. Matadza nei kumirira nguva yevhoti? Ko mazofunga sei kuda kurwisa nguva yechirwere? Ko madi kumira chirwere chive nani kana maybe munana December umu zvinenge zvava nani? Ko nhasi ndeadi yega. But munoona kuti chikonzero chada kuti vanhu vaande kumhanya mugwagwa nhasi haisi nyaya yecorruption, inyaya yekuda Masimba. Nekuti vakatanga vachiti corruption asi tagi yavo yanga yakuti ZANU PF must go. Inoendepi? Vaifunga kuti ZANU PF must go on until elections. Vakazongogumira kuti ZANU PF must go. Kutadza. Kwatova kutadza. Tikaita saizvozvi nhasi iko zvinezvi nyika yese yaudzwa kunzi nhengo nhatu dzeMDC dzasungwa dzichibva kukoti dzichida kuenda kunomahara kumapurisa kuti dzisaine. Hachisi chokwadi, vasvika paroadblock vachisimudza mabareta awo red vachiita maslogan zuva rakaradzwa nugarai.
No, let me cut you there, Dr. Mavaza. That is patently false. We have a video, we saw videos, and that's not what happened.
We have another video of eyewitnesses who were there, who claimed what happened. The video you have got it too. The first one is only when the policeman is now talking to them and the soldier talking to them. And if you are going to be honest, you would realize that there was nobody who was stripped naked there. She was screaming and crying, sitting in the car. And when they were asked to come out, she was still dressed. And they were asked to go back in the car again, look at the video. There was no time she was stripped naked.
Advocate Thabani Mpofu says he witnessed the assault and is willing to testify before a court of law.
Yeah, Thabani Mpofu has got a stone to grind, an axe to grind with ZANU-PF. He's got an axe to grind with the government. He can say anything because he is an activist and a lawyer for MDC, for opposition. He is not an impartial person in this case. So he is not a source. You cannot say Advocate Mpofu said that because he's part of it. If it was somebody else different, Mpofu is part of it, and therefore he is not a credible witness in this case.
Okay, thank you there, Dr. Mavaza. Let me bring in my co-host, Mav, over to you.
Aiwa, tanga tiri kunzwa apo ndandiruka kubvunza eva advocate Mavaza kuti asi zviri kuitwa nezvanopf kana kuti zvataona zvichiitwa nemapurisa nemasoja kurambidza vanhu kuti vapinde mumaguta hakusi kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu here uyezve sei ivo vari kuti pane mavhidhiyo avaona tiona kuti pane mavhidhiyo akasiyana siyana ari kutaura zvakasiyana siyana panyaya yemafambisirwo aitwa zvinhu kumadzimai matatu emdc alliance.
Dr. Mavaz.
Tikapedza ndichakutumirai mavhidhiyo atinawo anoratidza kuti vasvika pane mapurisa vambenge vachisvika vachiridza huta vachiburitsa mascafu aone kunze. Vasvika mapurisa avabvunza kuti muri kuti tutirei ndopatangabongozozwa kanzi muri kuendepi tone ID card ikaratidzwa. Musikana anga agara pakati akatanga kupopota zvisina tsika. Apedza kudaro musoja akauya akaedza kutaura naye ndobva atanga kuridza mhere hakuna panoweka achirohwa azongoti ndarohwa. And kana mukanzi loya ravo richitaura obeshava anga achiti arohwa ruoko asi iko zvino zvaakunzi arohwa miri wese akabvuturwa hembe hakuna zvakadaro zvaitika. Kunyepa kwakada kwakaipa kunongoitirwa kuti vanhu vaone kunge nyika yakashata zvikuru. Kana pane dambudziko roda kugadzirwa pamusoro penyika ngarigadzirwe tisinganyebe ngatingotaurai chokwadi sechokwadi nyika yedu ifambire mberi. Zviri kuitika zvazvisiri izvo. Chepiri vanhu havanatoratidza kuratidzira vanhu vachimbomirai kwete nhasi asi mumwe musi nekuti tichiri muhondo yechirwere.
Asi makambovabvumira rini ZANU-PF, hurumende ZANU-PF yambobvumira vanhu rini kuti varatidzire chero pasina COVID-19 yacho?
Vanhu vanobvumira kuratidzira nguva dzakawanda. Kana vachinge varambidzwa pane chikonzero chavarambidzirwa. Asi nguva zhinji MDC inoratidzira yomacha shangirai kana muchiri kutondera akabvumidzwa akafamba akabatana maoko paakafa chamisa akaratidzira achiita mapress ups ari pamberi peguta havana kurohwa nekuti vanga vabvumidzwa. Kuratidzira ikodzero yavo havarambidzwi. Asi kana manzi nemapurisa hatina mapurisa akawanda anokwanisa kusangana neruzhinji nekuda kwechirwere checovid. Chimbomirai chive nani mozoratidzira henyu hamuna kurambidzwa. Zvino makada kuita nhubu nharadada kuti isi hatinzwaro hatirambidzwi mubva machema makabata gotsi muchidaidzira kuamerica kuti tarambidzwa vai muzoona muri kungofumura nyika yenyu pasina chekufumura.
Thank you there Babu Mavaza. Qhubeka upambile ecingweni. Dr. Masimba Mavaza ngowezanupf liyamuzwa lapho uthi yena ingamanga ukuthi ojohana mamombe osicilia chimbiri netsai marova lo obeshaba bahlukuluziwe bake babotshwa Zama uya reporter ema police ni as part of ama bail conditions abo uwo peshaba oli lawyer labo la ube bochiwa wota usuke wakululwa kanye lo jwana mamombe ilo marova usisile achimbiri mwe obi kwa eloku valelwe timbo zokera kuna vata wanda zokora ve MDC Alliance va zokora mavanzo va mavaza vachi taura.
Zvavanotaura zvinoshatirisa, zvinoshungurudza. Unotonzwa kuti murume mukuru ari kutaura kwaasina kuswera. Pavari kutaura nyaya yevasikana apo, paunobva watoona kuti mukuru uyu asvikirwa neshavi rezano, shavi rekunyepa, shavi rekureva nhema. Vari kutaura kuti avasikana vanga vachisumudza masikavha kumapurisa nemasoja. Atipfeke masikavha isu vamavaza. Atina zvemasikavha, masikavha anopfekwa naED nemi vanhu vezano. Hanzi vanga vachiendepi? Ari kutobvunza kuti hanzi vanga vachiendepi. Haasi kuziva kuti vakaudzwa necourt without notice kuti vauye kucourt musi waifanwa kunge musina vanhu mutaundi. Taundi yese yakavharwa. Hurumende ikavati ngavauye kucourt. Vaakubva kucourt kuRotten Row kuti vaende kunoripota kuHarare Central. Ndoko wanga wachienda, ndoko ndaku, ndakupindura mvunzo kuti wanga wachienda kupi. Vanga wakuenda kuHarare Central, zviripa mutemo, zvavakaudzwa kunzi, vanofanira kuenda vachinoreporta. Ndoko wanga wachienda, vakumiswa kunzi muri kufambirei nepano. Joana Mamombe ari kuonekwa muvideo, achitobvunza kuti ko muri kuti netserei nai, tadatadza chii. Paka mupurisa akatonzwika achitaura kuti motikari yavashava, imotikari yeMDC. Unogoti mota yegweta ya mota ye MDC papita sei igweta risina warakamiririra igweta ririkuita basa raro makupindudzira muchiti munhu we MDC sezvavari kungotaura kuti tavane mupofu ane an axe to grind with Zanu PF. He is a lawyer, he is a professional, he even represents some people in Zanu PF as well. Saka vanogoti anoitire zvaari kuita aona zvaitika. Ende tazvionawo zvichiitika pamavhidhiyo, vaakuda kuramba evidence yemavhidhiyo. Unobva watoona kuti vanhu vari kutonetseka. Nyaya yavari kutaura ya 17 November vari kukanganwa zvazuro nehope vamavanhu. Vari kutaura kuti hurumende haigone kubviswa nevanhu vachiratidzira. Zviri pamutemo kuti hurumende ibviswe kana vanhu vasiri kufara sezviri kuita vana veZimbabwe vari kudya svosve nemuromo. Pata apa nenhamo yavainayo vanobvumirwa neconstitution yedu kuti vapinde mumugwagwa sekupinda kwavakaita musi wa 17 November nemasoja nemapurisa. Munangagwa akapinda sei? Handiti akapinda nekubvisa vamugabe zvisiri pamutemo, vapinda murodzi, vanhu vapinda mumugwagwa. Nhasi zvaipa nekuti vanhu veMDC vapinda vari kutaura kuti vamunangagwa vakoniwa. Tatambura sevana veZimbabwe. Tarisai muone kufa kuri kuita vanhu. Vanhu vari kungodonha. Zvavari kunyora zveCovid-19 kuti vanhu havafa. Havasiriwo vega. Vakawandisa vanhu vafa vari kufa muZimbabwe. Vachingodonha. Uku mari iri kungotsengwa semushonga yemusana nevanhu veZanu PF. Saka vanhu vorega here kutaura kuti toda kupinda mumugwagwa tiratidzire. Hanzi muZimbabwe munobvumirwa vanhu kuti varatidzire. Hanzi chinokanganwa idemo. Rakatema asi muta ukanganwe. Isu vana veZimbabwe takarambidzwa rusingapere nehurumende yavamunangagwa kuti tiratidzire. Tichinyora matsamba asingapere, vanhu vachitotukirira napurezidendi vedu anachamisa nemusangano wedu kuti onai maremayo anoramba achinokumbira kuti aratidzire, vachiramba vachingorambidzwa. Saka nhasi takutaura isu kuti mutemo wedu chaiwo chaiwo weZimbabwe hautombora kuti tibvumidzwe kuratidzira. Tinofanira kungovaudza chete kuti musi wakati tiri kuratidzira. Saka ndozvavava kuona zviri kuitika ipo pano hazvichaperi. Hatichanokumbira mvumo, tinongopinda mumugwagwa sekutaura kunoita bumbiro remutemo wedu. Kana ivo vari kufunga kuti demonstration yanhasi haina kubudirira, vachaona zviri kuitika mangwana. Zvicharamba zvichingoitika. Vanhu havasi kuzoregera. Nevari kuno kuAmerica zvamanzwa izvozvi kuti vari kutouya kumuzinda weAmerica weZimbabwe uri muAmerica. Ticharamba tichingodaro. Kubva ipapa apa tisati tasvika nhasi, tanga tichiita anonzi maE demo
tichiudza nyika yese yezviri kuitika muZimbabwe, tichivatsanangurira kusunungurudzwa kuri kuitwa vana veZimbabwe tiri pasocial media. Nhasi futi vamwe vanenge vari muNew York, vamwe vanenge vari kuCanada, vamwe vanenge vari kuno kuDakota, tenge tichidhamuka ndiri kwangu kuno nekuti takataura isu kuti kune
COVID-19.
Vanoita sei? Vanodemonstrata variko.
Thank you there, vadzokora regai, batai makadaro regai ndimbotraya. Mutori wedu wenhau Ezra Chisa Spanda kungiranduko. Chisa, usungizwa manje?
Nyakuzwa kakatinhlungunjani.
Excellent, siyaphila. Ngiyakubona phambi kwesigodlo lapho, akusitshela ukuthi kwenzakalani.
Phambi kwesigodlo sikameli weZimbabwe lapha eBrithani lapha ke-Strand, se-Strand e-Central London. Njona ke umuzi ka-ambassador ophezulu lapha ke bekula bantu abadlula ke ikhulu kade betshengisela ukubana ke umbuso kaMnangagwa usuyehlulekile kawuhambe. Umbuso kaMnangagwa bathi ngwamasela, umbuso kaMnangagwa bathi ngwababulali, umbuso kaMnangagwa bathi uyabopha ke abantu abaphikisana naye, bathi ukubotha kwamagqwetha, ukubotha kwentatha ezindaba, ukubotha loba ngubani nje ongafuniyo ongazwani lohulumende wangkhona, bathi kuyinto embi kakhulu. Ngakho bebekhankasa bekhala ngokuthi ke uhulumende we-England lapha kumele angenele, sebethule kakhulu amazwe omhlaba bengatsho lutho, bezithulele. Ukanti ade belapha bekungamabandla, bekule bandla le-MDC Alliance, kule la bantu nje abathiyeneyo, ubuqoqwe nguVusa Vuka. UVusa Vuka ngwe-concerned citizen, concerned citizens khonapha ke uthi kanaphatha emeleyo, kanalihlanganiso emeleyo, umele uba ngumuntu waseZimbabwe. Uthi yena usebenza nge-slogan ka-Donald Trump ethi Zimbabwe first, yikho eqakathekisa ukuthi into zeZimbabwe zihambe kuhle.
Ukhona yini khonapho uVusa ukhulumela ngamafitshane kumbe anyone else obetshengisela kumbe sebehambile bonke?
UVusa sehambile ngaphandle ngadobha ke laba abalutshwana sebesele, laba abanye ade besithi bafuna ukulala khonapha besithi kabasuki. Ngiyakhona nemi. Aphatho kwaphatha bhodiro lebhiya. Sister Nobotara na sisi. Makati mnonzwa. Mawe akuna kuchii chuki tika nasi.
Oh, that's the demonstration.
Demonstration is the most important
thing. Hashtag Sanfef must go. Hashtag Tesre Marie Edu. Hashtag corruption must stop.
Thank you very much.
I'm going to go to the house.
Yes, Cooper.
Chief, I'm going to go to the hope and the love. It hurts so much to see my people being abused, brutalized. There's lots of corruption.
Okay, me magapi Sangano.
And it's not about Sangano.
Right.
Today it's about the people of Zimbabwe. Not Sangano, whether I'm ZANPF, MDC, Ngaruvume, his party, Kosela Moyo, the party, or this woman called Chokozana Kupe, with her sponsors and stuff. No, it's not about that. It's about Zimbabwe. Okay? It's about Zimbabwe. It hurts so much. Mnangagwa, if you're listening to this, please, please, do you have conscience? Do you have heart? People are dying. As we speak, you fired Obadiah Moyo. Words of corruption. What did you do? Please, please, I beg you, please, open up your heart. People are suffering. Okay? Thank you.
Thank you so much. As you can hear, people are very angry. Like they've told you that these are Zimbabweans, they're not here, they're not representing the political parties, but they are concerned Zimbabweans, as it was organized by them, the concerned Zimbabweans.
Under normal circumstances, Chisa, nxa abantu be nxa kulabantu abathengiselayo phambi kwe-embassy phambi kwesigodlo, u-ambassador uvama ukuphuma phandle eba-adresse ikakhulu esikhathini esiningi babe bele-petition. Uphumile yini u-ambassador khona ngapha?
Hayi, kazange aphume, lezisebenza zange ziphume, sizamile njenge-Studio 7 ukuthi sizwe ukuthi yena uthini. Ngaloko kwenzakalayo balile ukukhuluma kwathi hayi kavunyelwe ukukhuluma, kampaleleke eZimbabwe ngizwe umbiko ovela khona khona leZimbabwe. So yiko okwenzakalayo yeke.
Aha, na I think this siyabonga kakhulu Chisa, Chisa nge-update siyabonga, thank you. U-Ezra Chisa Sifanda intatheli izindaba ye-Studio 7 nawe reporter-ke lapho esengilani lapho bekulotshengisela. Yebo mafu.
Enda akukunzwa uyeze MDC Alliance baye bashika tafadzwa, please if you can come and just say a few words nekuti takutosika kumagumo echirongwa chedu uya zvakwapa nenyaya ye social distancing. I'm going to give you the phone.
Inini ndiri ku Washington DC tiri kuya kuri takausangana takaungana panapa as promised kuti we will be there standing in solidarity nevanhu veZimbabwe. Ndiri kufara kuti zvoni vanhu they have done what they can. Our message has been consistent. Kuti pauri ipapo, ita pauri ipapo zvaunogona. Saka ini ndiri kuti zvanichi, this fight has not ended. July 31 is just the beginning to a free Zimbabwe. The diaspora person, this is on you. The call for July 31st was the call for you to participate. We all need our, we are all being called. Usamirire kuti munhu akuitire chi kana kuti chichaitika kuZimbabwe kana kuti ndichamudzwa kuti munhu aite sei. You have an obligation, and the obligation requires you to participate. Empower yourself with your with knowledge. Know kuti what which party stands for your values. Which party stands for healthcare? Ndekupi which party stands for equality? Which party stands for freedom? Right now, upon whenever they reach Zimbabwe, they have no future. Their future is blink, is bleak. Kana uri kutorera mwana, utori nechishuwo kuti dai aende outside the country. But chishuwo ndechofanira chinofanira chekuti chichitizo nechi mwana ngaende kuchikoro aone basa muZimbabwe. But unfortunately, that is not the case.
Ita fadzwa muri kuti mimi ZANU PF masiko asi mademo apfuura, vamwe vari kuti abudirira, vamwe vari kuti haana. What's next, seeing that ZANU PF yacho is still in charge?
Regime change is a process. It's not something that happens over a day. We all knew that kuzoniti, this is going to be an action that was going to take several courses, that was going to last several days or several times. That was going to be lengthy. So we are aware of that, and we are fine. But what we want to encourage is us, what unites us, because a free Zimbabwe is coming. And when it does come, we need to be ready. We need to be empowered so that we still continue holding our leaders accountable for what they are supposed to be providing to us.
Thank you there, Tafadzwa. It's Tafadzwa Matine Nganidi. Thank you so much. You appreciate.
Thank you, Maitabas.
Lobe kungutafadzwa Matinenga owe MDC Alliance ke ube khuluma lapho SA Embassy ye Zimbabwe khona pa Washington DC loma Velasa Mhlanganya huye that's my co-host and Mava, let's wrap things up. Namelo nemvunzo ku either of our guests Dr. Mavaza na vadzokora.
Ndongoti kuna Dr. Mavaza uyezve kuna vadzokora, saka remangwana reZimbabwe toti rakamira sei muchitaura makamirira mapato enyu?
Aha, tichatanga nava Mavaza. Hanzi naMavelas, Dr. Mavaza, remangwana reZimbabwe rakamira sei semaonero enyu? You have 2 minutes.
Msanda pingira mavi, nita kukuti jokora anorwara uyu. Aasku nzguisisa, chinangwa chokora mbizuka kuratidzira kuZimbabwe. In the 2017, wanu wakanga wari Harare wakaungana, wakanga wasiri wanu wezanu, wanu MDC, atina kana siti wanu Harare isu. Mune masiti MDC, changaze uti nyayekura nzira ni MDC, pata inakua inu bisuita, urumende inakua nzira nzira, yaka bisuka ni masoja, ni kutuwa mgabe waka resign.
Dr. Mabala, Kurwara might be too harsh though, Tisa Nyombana. Let's keep it civil.
Awa, jokora ndia ataka kundita andi nyale murume mkuru, kuto nyomba kukuru kwa ita. Aba ndatongo ita wikuyeru urane kutinda mbuchika utumana mdiki. Asi anda kugadziriswa. Funga ZMDC, andi tindinengo zezani. Funga ZMDC, kungo popo, chande kungo tuka wanu. Ndosa kwa wachu za maelection. Ngawa gare pasi wa funge. Kwete kutuka wanu, asifunga ere mangwa na renyika. Asinda kupita mumendure kuti, le mangwa na Zimbabwe raka mirasi. Le mangwa na Zimbabwe, it's bright, raka jeka, na wamunangagwa matigano. Wamunangagwa, espane wa mistakes alikuitika, tinukua uona achika ziriswa. Kana pakarika corruption, as you can see, wamunangagwa warugusunga, wani wanengu wari corrupt. Asa mnangagwa awasi judge. Saka wakwanze kuwa kodu Victor Mkoti. Wanungu asunga wami rongi dare rite basararu. Akuna, I think we should applaud the government. Kuti kana wanu waka simuka. Wope uchimona akata wana tupata corruption. They followed up and they arrested the minister. They arrested every director ku ministry. Waka sunga, waka zinga mabasa. Ma CEO ese, kuma hospitals. Following whistleblowing, yeah, operation. It means we follow my instructions. We know the chema go on. When we got chema, we nemero, we remain in hotel zero. As we got chema, we sinamero, we kungo popota ne kunyomba na kunyika zewa torwa. Akuna zozino batsira, munongo yimba, muri pa yimba asimo zogera kumba, apala zozashanda, urumende charamba ichingo tonga. Asi stiri kuti se urumende Zimbabwe, se bato zili kutonga, tinofara kunzu wazuri, kuchema nevanu, nekupa gazirisa, panenge pane problem. Asi katipa gazirisa etese, tisinga tukani, tisinga arwe, nekuti chinangwa chenyika, niche munu wese, even if ZANU-PF yaka wina, but now I talk ZANU-PF, ino talk Zimbabwe, yes. Saka everybody are in Zimbabwe. Kana une chichemo, ngati follow the procedures. Tuenda nacho, tuende rambe nacho.
Thank you there, Dr. Masimba Mavaza. Limzwile lapo ubaba u Masimba Mavaza. Ispata malase ZANU-PF, uti ela kusasa le Zimbabwe le akhazimula la manje inflation iphezulu kwe 700% izinto zidula ezitolo kanti ezinye zingatholakali njalo abantu abaningi bedubeka uye kwamuri abadzokora tipe iyo last word mashoko enyu ekupezisira azinama velasi what next.
Yes, ina angu ya ndoto tsanangura what next and ina angu yeku skoro chinjara mashoko ni munu arukita matama ni kujigamari Europa and ina angu yoyo isu sewa nawe MDC sewa nawe MDC tino gara muvanu tiri musanganu wevanu atinto miriri kuzgwa nevanu kutuzinu zaka mirasei tukuzi uona kutivana wana mapasa zipatara ziko zipatara zina mishonga izo zitimakaona vana vachifa muzvipatara kwakapona 1 pavana 9 vamwevesa ava vakafa vamavaza havazvione zvese izvozvo vari kuti zvinhu zvakanaka migwagwa yedu makomba ega ega iyo vanhu vachitenga malambogini vachifamba munogwagwa yeyo kusanyara saka isu sevana veMDC sevanhu veMDC tinorwira zvido zvevanhu zviri kunetsa vanhu ndozvatiri kurwira asi tiri kusangana mukurwira imomo tosangana nehurumende iri kutya, iri kubvunda, iri kuvhunduka masimba evanhu. Izvozvo tiri kutoona hurumende iri kutogadzirira hondo nevanhu. They are preparing for war against defenseless and unarmed citizens. Asi isu sevana veZimbabwe tiri kutaura kuti tazvimisira, tazvimirira izvozvo kuti tidzore masimba edu auye kuvanhu. Amanda! Awe! Amanda!
Ngiyamuzwa ke lapho ubaba uDzokora ugqiba ke ngokuthaya islogan uthi amandla ngawethu. Mava, and this brings us to the end of our show.
Yes, unfortunately, there is no extra timer, but thank you so much, Ntunga, for this show, you know, having to live stream with those in the UK to see what's going on in Zimbabwe and here in Washington, D.C. Tinotenda vese vanga vari pachirongwa chedu, uyezve tosangana zvakare zvondonouya nezvimwe zvirongwa. Ini ndiri Marvelous Musanganya, uye ndiri kumuzinda weZimbabwe muWashington, D.C.
Walivalelisa iyo ngoNtungamiri Nkoma.